Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 13, 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana chachija pamamiriro eurongwa uripo izvozvi, nekuti machiremba chataura nechekuti haana mari dzokuendesa kubasa.
Vana chiremba vopika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa, vachiti vachaenda kudare repamusoro-soro.
Inoo ndingazochema-chema kune muridzi wehomwe, kuna Profesa Mutuli, kuti onai kuoma kwaita zvinhu. Uye tatarisana neChristmas. Chokwadiwo paChristmas zvodawo kuti zvinhu zvinge zviri nani.
Vamwe vashandi vehurumende kusanganisira varayiridzi voita hurukuro dzemihoro kutanga mangwana. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasigusiso mwoyo vanoti mauto nemapurisa ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera vachasungwa gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti vari kuzokwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court vachipikisa mutongo wedare reLabor Court wekuti vadzokere kumabasa. Vanoti pari zvino havasi kuzodzokera kumabasa nekuti havana mari dzekukwirisa mabhazi uye dzekuti vakwanisewo kurarama nemhuri dzavo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naRaichoto weStudio 7.
Danho rakabuda kuLabor Court iroro rekuti machiremba adzokere kubasa nemazuva mairi anotevera hatina kufara naro, ende tine urombo kuti kunyange azozvizvo zvakataurwa hapana chachija pamamiriro eurongwa uripo izvozvi, nekuti machiremba chataura nechekuti haana mari dzokuendesa kubasa. Havana chikafu chekudya, havana chekugara kuti vakwanise kunge vari kuenda kubasa. Saka nekungoti kwabva danho rabva kuLabor Court richiti vanachiremba vaende kubasa hazvikwanise kuti vanachiremba vadzokere kubasa, nekuti izvozvi chega chinogona kuti vanachiremba vaende kubasa kunge vapiwa mari dzekushandisa dzemakombi dzechikafu nedzerendi. Ndozvega zvinokwanisa kuti itoti vanachiremba vaende kubasa.
Chiremba Zvakada, hamuzoonekwe here sevanhu vari kuzvidza mitongo yematare?
Hatisi kuzvidza mitongo yedare, ende titori munzira izvozvi kuti tisimudzire nyaya yedu kudare reHigh Court, nekuti danho rabva kuLabor Court hatina kufara navo. Asi takaonawo futi vakati tinokwanisa kunge tichitaudzana neemployer wedu anoenzi yegovernment kuti tinge tichiwirirana kunze kwecourt. Iyo nzira takaigamushira kuti tichange tichitaurirana kuti tione kuti pane petingakwanisa kuwirirana here kuti tidzokere kubasa, nekuti semachiremba tinotodawo kudzokera kubasa, hatifare kunge tisiri pabasa.
Mati matora here matanho Dr. Zvakada kuti munge muchitanga kutaura nemushandirwa inova hurumende?
Ehe, kwechishanu takasangana nevanonzi Acting Permanent Secretary veKuministry of Health and Child Care neHealth Services Board, vanova ndivo employer vedu, tikambokurukura
Avo vangavari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musanganore Zimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vachitaura vari parunare muHarare naRaichoto weStudio 7 atinokwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obdaya Moyo sezvo vanga vasiri kudaira narembozha yavo. Zvino azvinohukumira zvakanaka muzvikoro sezvo vamwe varairidzi vari kuti vari kuda kutanga kuramwa mabasa mangwana ukowo vamwe vachiti vanoda kuita nhaurirano nehurumende nenyaya yemihoro mangwana akare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wesangano reApex Council rinomirira vamwe vashandi vehurumende kusanganisira varairidzi vaDavid Tsatsunga.
Sangano uriko mangwana ndewe National Joint Negotiating Council.
Vashandi vari kuti vari kuda mari pari zvino nemamiriro aita zvino.
Takaudza hurumende kare neposition paper yedu. Ngavangoita zvimwirwa muekonomi medu kuti mari yataikuora muna October gore rapera. 475 yaikurwa nemushando wepasipasi wehurumende. Ngai iyoyo mari iyoyo. Ngai times wene interbank rate yenguva iyoyo. Hatichagoni kutaura zvemafiga. Tiri kutaura nezvekuti mari yavashandi ngairambe ichitenga zvayaitenga gore rapera muna October achiri mairi ezvitora.
Tiri kunzwa kuti hurumende iri kuda kuti pataurwe nyaya yemabhonasi. Zviri kufamba sei apa?
Nyaya yemabhonasi kutaura chokwadi isu hatina nhaurirano dzatinotarisira kuita panyaya yemabhonasi nokuti mabhonasi igaroziva. Chunhu chatinongoziva kuti kana mushandi ashanda kubva tichingotangawo kushanda muhurumende nemadzibereki vedu achitanga vachishanda muhurumende taingoziva kuti kana November wasvika vanhu vanowana cheki yechipeti.
Avo vanga vari munyori wesangano reApex Council vaDavid Tsatsunga. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure kuti tinzwewo pamire sangano ravo nenyaya dzenhaurirano dzavari kuti kuti hanzu neriva vachiti vakutotangawo kukanda mapadza pasi.
Kubva mangwana zvichienda mberi varairidzi vatinoshanda navo vari kukanda mapadza pasi vachiti havasi kuzoenda kumabasa kusvikira vapuwa mari inokwana mari iri index neinterbank rate kuti vakwanise kuzviriritira ivoyo pamwe chete nemhuri dzavo. Saka kutanga musi wemubvuro hakuna achazenge achienda kumabasa.
Kutanga kuratidzira uku hakuzokanganisi here vana vari kunyora bvunzo? Zvinenge zvichifamba sei?
Bvunzo dzevana dziri kutonyanya kukanganiswa nekusatambira mari inokwana kuri kuita varairidzi. Varairidzi ava vakaregwa vachiramba vachibata dzidzo dzevana. Tiri kuparadza integrity education yedu nekuti iro tiri vanhu vane nzara vane hasha kuti uvape basa rakaita sekugadzirira dzidzo dzevana kutokompromisa mastandards. Saka tiri kutoti kana zvitori nani zvitombomirwa wozonyorwa pasi, asi kana hurumende ine umwe muonero inenge yakungoitawo umwe munyoresero wainoda asi zvichakukompromisa quality yedzidzo yedu, zvinova chinhu chatisingadi.
Pane nhaurirano dziri kuitwa mangwana dzejoint negotiating council idzi, hamusi kupinda here munhaurirano idzi?
Tine nhoroondo yakakura yekuziva kuti kana pose patinoita yakuda kuratidzira vanodeedza nhaurirano idzodzo dzinove nhaurirano dzisina chinobatika chakambobarwa kubvamo. Tinoona kuti vanenge vangori mukana wekupanana maalawensi, vanenge vangori mukana wekuti vazvimiri havo putogadzika vari pamwe chete, asi chinangwa chavo chikuru ndechekuti vaite kuti vashandi vafungidzire pane chichabuda vodzokera kumabasa. Ende hakuna nhaurirano dzichada kuitwa. Zviri kuda kuitwa zvozivikanwa kuti masararizi evarairidzi nevamwe vashandi ngaangoindekswa neinterbank rate.
Mutungamiri werimwe sangano revara iridzi reatuz wa Obed Masaraure variparunare muarare. Sezo chitema tisina divi ratinore regera tabata ogurukota rezevashandi Dr. Sekainze Nzam.
Tiriku tarisira kugara pasi pamwe chete ne Apex Council vaine NJNC. Iwo ndova na mazvikokota panyaya ye ma salaries ema workers. Kubva gore rino richitanga kuna January, president vanga vari kuteerera kuchema chema kwevashandi kunyanya panyaya yekukwira kwezvinhu neyatinoti purchasing power. Aiwa, purchasing power yanga yadzikira ende ichakadzikira nekuti zviri kuramba zvichikwira.
Hurumende iri kuitawo sei kuedza kuti ibatsire vashandi?
Tichiteererawo kuchema kunoita vashandi, takaramba tichipa cushioning allowance. Muna July ndiwo matakazopa 50% yesalary yemunhu wega wega. Tichimba tazoti muna August kwakuzoti mushandi wepa lowest worker wemushandi akazowana 1023. Tichida kuti tienderanewo nekukwira kwezvinhu, asi zvakadaro zvinhu zvacho zviri kuramba zvichingokwira. Saka pari zvino tatarisira bonus. Pa bonus apa ndipo panogarirwa pasi nana Mrs. Alexander ve Apex Council pamwe chete na chairman we NJNC. Ivo vacha discuss. Pakudiscuss apa panozobuda chibvumirano. Ndicho chandiri kutarisirawo neni. Kana vabvumirana pafiga, iniwo ndingazochema chema kune muridzi wehomwe, kuna Professor Mthuli, kuti onai kuoma kwaita zvinhu and uye tatarisirana ne Christmas. Chokwadiwo pa Christmas zvodawo kuti zvinhu zvinge zviri nani. Saka ndinovimba pachaitwa chibvumirano.
Gurukota rezvevashandi Dr. Sekainze Nzam vari parunare kuGeneva, Switzerland. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti mauto nemapurisa ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera vairatidzira kusafara kwavo nekunonoka kuburiswa kwezvainge zvabuda musarudzo vachasungwa gore rinouya. Vamoyo vakanyora izvi bepanhau reSpectator rekuAustralia vachikumbira nyika iyi kuti ibatsire Zimbabwe kuti idzoswe mugungano renyika dzaive pasi peutongo hweBritain reCommonwealth. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe akapa uchapupu kukomisheni yaitungamirirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vakalema Mohlante yakaferefeta nyaya yekupfurwa kwevanhu ava uye vaivimbovawo mukuru wevadzidzi vamakomborero aruzivishe.
Zvinhu zvakaita sekuti justice igadzirisiwe zvakafanira kuti masoja akauraya vanhu musawana gast vasungwe vatongwe nematarezi mhosva. Asi zvinhu zviri kwazvino zvinomirirwa gore rinouya kana zvinomirirwa kuti vatange vadzoswa muCommonwealth. Zvinhu zvekuti munyika yeZimbabwe kana mune rule of law, mutemo chitevedzero, vangadai vakasungwa kare vanhu vari kuCommonwealth ngavasada kuvaita hoarded ransom using nyaya yekusa implementa zvinhu zvakataukwa neCommission of Inquiry yavamohlande yayo vachiti tangai madzosera muCommonwealth kuti tigoreforma, tangai madzosera muCommonwealth kuti tigotevedzera mutemo, tangai madzosera muCommonwealth kuti tigotevedzera zvinhu, tigotanga kuitawo sehurumende irresponsible.
Hurumende yakambovimbisawo zvakare kuti ichabatsira vanhu vane hama dzakapfurwa dzikashaya kana kukwara pachiitiko ichi. Vanhu havati vabatsirwa here semazivira amunoitawo?
Vanhu havasi kubatsirwa. Ndotori nemwe nyaya yeumwe chisikana chidoko chiri kuprimary chiri kutambura kubhadhara mafiti nekuti baba vake vakaurawa musawana August. Vanhu vari kumuchengeta izvezvi vakambozama kuenda kuhurumende vachiti zvakataukwa paCommission of Inquiry yamusande yakati hurumende ibatsiridze kuona kuti vanhu ava vagara zvakanaka uye vaona compensation asi hurumende yakatanga kuvatindai kusocial welfare department of social welfare not department of social welfare kati yavo atishandi nyaya idzodzo
avo vaimbova mukuru vevadzidzi musangano rezinasu uye vakapawo uchapupu kumushandi commission vamakomborero haruzivishi vachitaura vari parunare muHarare.
Yo, cool it, pep guy.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shifty.
My Instagram.
Da fada masita. Da fada munuwefe masita. Doro tadi da pazi da fada vari pazi da fada kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterra Studio 7.
Iko zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vatinotenda dzikiti nhengo yesangano reZimbabwe Diabetes Association. Vadzikiti, ndino mugamuchirai muchirongwa mukoma zviri kufamba?
Zviri kufamba, tinotenda nekuti gamuchira zvenyu.
Vadzikiti, kune vanhu vazhinji vasina ruzivo rwakawanda pamusoro pedambudziko rechirwere chediabetes. Titsananguriraiwo zvizere pamusoro pedambudziko iri.
Okay, tichitarisa panhengo dzezvechirwere cheshuga tino, izvi ndozviri kunatsotarisirwa kuti vanhu vazhinji havasi kuziya nezvechirwere cheshuga. Zvichitarisirwa izvo kuti pa 69% yevanhu vane chirwere cheshuga havasi kuziva kuti vanacho. Tinoziva kuti tine nhengo 3 dzezvirwere zveshuga zvakasiyana siyana. Pane inonzi type 1 yekutanga yachona ndeyekuti munhu anenge akazvarwa nayo, saka inobatwa kune avo vari pamazera ari pasi pe20. Yechitu yachona inokonzerwa nekuti pamwe munhu anga asinganasodi chikafu chakanaka. So iyoyo inokwanisa kupreventwa kana munhu achinge achidya chikafu chakanaka achiita maexercises. Kozoti yekupedzisera yachona inowanzoitika ndeyekuti inobatsa kune madzimai ayo anenge aine pamuviri, zvekungoti vachingobva kungosununguka kuita vana vavo inobva yatopera zvamushoro.
Mai vangu vane type 2 diabetes, pese pandinongoti ndiri kubata coke vanoti mwana wangu chimbomira. Nyaya yeshuga ndiyo inoita kuti vanhu vave nediabetes here?
Vanhu vanofungira kuti shuga inokonzereswa nekudya zvinhu zvinotapira. Aiwa, isiriyo nyaya yacho. Chirwere cheshuga chinongokonzereswa nekuti pane inonzi pancreas inogadzira inonzi insulin inokwanisa kubreka chikafu chikafu chaunenge wadya kuchigokwanisa kushanda mumuviri mako ka inono chibreaker down yochita mapiece mapiece kuti azvinenge chigabhuwazi miri wedu kuti ufunctioni. Unoda inonzi fuel, saka fuel yachona inenge inowanika pastarch yatinenge tadya ya, saka inobva kwanisa kuita sekubrekwa down ineyaichi insulin, nekuti kana muviri wako akutadza kuiproduce kana kuti muviri wako unogona nge wakuprodusa shoma yachona, kana uchiprodusa shoma iyo inogona kunge type 2. So chirwere cheshuga chikonzeresa nekuti kunga zvimatatu, asi kana uchinge wazobatwa nechirwere cheshuga hauchatarisirwe kana kuonekwa uchidya chikafu cheshuga, because inobva yakwira nekukurumidza.
Manyatsobata nyaya yemushonga wacho wediabetes, nyaya yeinsulin. Insulin haina kuchipa, inodhura zvikurusa. Vanhu vari kurarama sei nechirwere ichi kuZimbabwe?
Tinopa rutendo rwedu kune yatinoti International Diabetic Federation. Vakasainirana pasi neMinistry of Health yedu, vakasainirana pasi programu inonzi Life for a Child. Iri kubatsira vana vakubva pa1 day kusvika pa25 years, ndovanokwanisa kupiwa mushonga mahara. Vechikuru kubvawo pa25, semadzidziro atakanoita tichida kuti tikwanise kuchiona tinokwanisa here kuti vakwanise kutibatsira, sezvo tichiziva kuti muAfrica yose hapana kana nyika 1 inokwanisa kugadzira mushonga. Tinotodhipenda nekutotenga kunze kwenyika.
Idambudziko guru here munhu kana achiri wechidiki akazvionawo ane diabetes?
Ya, chirwere cheshuga chinowanika unazonzi chinotambudza zvakanyanya, zvisinei kuti uri mudoko kana kuti uri mukuru. Zvakafanana inini ndakazobatwa kuti ndava nechirwere cheshuga ndava pagrade 6
tanga tisu kuna zozoti chine ngona nekuonda izu ndozo zunzegu tutorosua sradore pariku tereira izu vagari wazizi ya kutu kana achuona mwana achizukira weisi haki achuonda wuzi nungo singarware kana nation unungo chuonda uchuoma mkano uchindoda zunzatiro uchindoda mvura spirit uchindoda kwenda kuzimbuzi spirit kumeita wetu saka izu wazo ndozo zunzegu tutorosua kana uchingi wazuona maanya uende kunotetwa
Peta ichirongwa mkoma mchitipa mazwenye pezira pamsoro penya ya tati na yunasi mchirongwa.
Andi nongtenda iwa uwe ni nguwa ya matipega naka. Sine mwere Zimbabwe ndi nongu kukuru zira ikuti ingatisa ngane itaka jikarana mazino ndi Zimbabwe Diabetic Association. Chungo cha sote kumzumbo ya uri ino wanikanishe papi kubwa kuna na gweru kuna na marondera. Jikiriwa izukuti mtuwa 14 November tinenge tumechirongwa chedu ya tinenge tiri mzumbo kugarwe pedi ya mkumzumbo ya chivu. Matinenge tijipatina ni kamba ni nondi Lions Club. Gatisa ndetese zwa ganaka. Tikwanse kutifta na tuona kuti zvisakamira papi kune avo vane chirwere cheshuga itaiza makagwana nachiremba venyu kune avo vasati vanacho ngatiitei zvinhu zvinoita kuti tisazobatwe nacho
aiwa takunzwai zvakanaka mhuri yezimbabwe hanzi musi wa 14 November ngatisanganei kugarwe stadium kuchivhu navatinotenda dzikiti vadzikiti tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa nhasi mukoma
tinotenda kwamuri vahove
Muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tina vatinotenda dzikiti ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika Muri yeZimbabwe bye bye
Aiwa tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero chatinobva kurirwa na Tanonoka Wande we Studio 7
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Maneru akanaka vatereri ndino kuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero vamwe vanoti ngirozi vamwe vachiti vangere vamwevo vachiti vatumwa nhasi tina Pastor Fortunate Hove kuti vatiudze pamusoro pengirozi kana kuti vatumwa chii chinonzi ngirozi
vatumwa zvisikwa zvamwari zvakasikira kuita basa rake rokumushumira nokutumwa kuita mabasa akawanda wanda ndosaka achinzi vatumwa kumabasa acho ari ekukazhinji ekuunza mashoko kwatiri angava eyambiro angava ekukurudzira angava ekubatsira kumugwara rekurarama angava ematongerwo enyika vatumwa ndobasa ravo
Chinoona mifananidzo yevatumwa vari vanhu vechikadzi vane mapapiro vakapfeka zvinhu zvichena vatumwa vanoonekwa here mazuva ano
vanoonekwa kanokuti kana tikatotarisa Bhaibheri tinoona vatumwa vachiita mabasa akasiyana siyana pamwe vachida kuzorunzira vanhu kuti itai so gadzirisai makadai nokuti mwari unenge achida kuti isusu savanhu vake tigare tiri vanhu vakakwaniswa kana kuti vanozadzisa zvaakatisikira asi tinenge tichitaira dzimwe nguva kana kusaziva kuti toita sei vatumwa vanouya vachibatsira asi even kunyanya muupenyu hwedu tinogona kusangana zvakare navatumwa sezvinotaurwa nebhaibheri vachiunza nhau dzakanaka kana kuunza nhau dzinorwadza kana tadarika mirayiro yamwari
saka haisiri nyaya yekuti vatumwa vanhu vatinosangana navo tichivaona vane mapapiro vachibhururuka vanenge vachingova vanhu vakaita sesu here
zvamapapiro ndizvozvo vakadosiyana asi dzimweni dzenguva vanogona kusvika vasina mapapiro nokuti haidzisi nguva dzose dzavanoonekwa vaine mapapiro
vatumwa vanooneka sei tingaziva sei kuti apa pashanda mutumwa
nokuonekwa nokuvaona vachitaura kana kuuya panzvimbo uye kana kuuya kuhopedza vanhu isu tinofunga kuti kana munhu akaita zvakanaka munonzwa vanhu vachipa iwe waidota mutumwa chaiye kana kuita zvakarura monza uringirosi chaiyo nokuti vanenge vachiedza kuti tsanangura kuti udzamu hweupenyu hwevatumwa kuti dzimwe dzenguva havangoonekioneki asi vanouya vachizobatsira munhu kuti aite munhu wakanaka
kuzoti munhu asangane nemutumwa zvinenge zvaita sei uye mutumwa wacho anenge abva kupi
ipapo rekedzai ndijekese nokuti kuna vatumwa vamwari kuna vatumwa vakadonha kudenga vanonzi najesu ndakaona satani achidonha semheni kubva kudenga saka vavapo vatumwa vatinoti madhimoni vaiva vatumwa vamwari kare vakamumukira kwozoti vakasara vachishumira tinonzwa vachirwa hondo vachitungamirwa nemutumwa mukuru ainzi Michael unonzi mutumwa mukuru wokudenga unonzi wakarwa akarwisana nasatani satani apindwawo nomweya wokumukira achida kutora chigaro chamwari zvino mwari haana kumubvumira sechisikwa asi kwakaita hondo hondo yakaitika iyo satani wakabva akandirwa panyika asi wakadonha semheni zvino haana kuuya nenzira inouya nawe munhu wose panyika saka haana kuuya mune zvakanaka asi yaiva ngirozi yerumbidzo anotonzi Lusiferi nyenya yamangwanani zvichireva kuti wanga ane kumwe kubwinya kwanga kwakaiswa paari saka kana tichitaura nezvokuti ngirozi tino zvikwata zviviri ngirozi dzakadonha nengirozi dziri kushandira mwari
tingatarisira vatumwa muupenyu hwedu here
murutendo rwedu uye kana mwari vazvironga saizvozvo tinogona kuona vatumwa vachiuya muupenyu hwedu kana vatumwa namwari dzimwe nguva kutirwira patsaona dzemumigwagwa idzodzidzi unonzwa vanhu vachitaura kuti aiwa pane vanhu vaya vakandisimudza inini ndakambosangana navo asi kwete kakawanda
ndinovimba kuti manzwisisa pamusoro pengirozi sekutaurirwa kwataita napasta Hove ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndichivimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru kuna Tanonoka Wande uye tinopawo kutenda kukuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chedu Jesu isimba rangu iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Highlanders yarowa Tel 1 2 kwa 1 Cape United 3 Wange 1 Bulawayo Chiefs 2 Triangle 0 Manica Diamonds 1 ZPC Kariba 0 kuchiti Chapungu yaita Mangange 1 kwa 1 ne Herentals Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa musoro inawo zvakare vana chiremba vopika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa kunyange zvazvo dare rilabor court rakati vadzokere kumabasa Vamwe vashandi vehurumende kusanganisira varairidzi voita hurukuro yemihoro kutanga mangwana asi vamwe vavo vachiramwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda